Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tiri kutarisa rufu rwemuimbi aive nemukurumbira zvikuru pasi rose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLadysmith Black Mambazo. Shabalala uyo ainge ave nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa akashaya muSouth Africa nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. Chikwata chake cheLadysmith Black Mambazo chakapiwa mubayiro yepamusorosoro munyaya dzemimhanzi kana kuti maGrammy Awards kanokwana kashanu. Kambo kechikwata ichi Swing Low Sweet Chariot ako kakaimbwa pamakwikwi eWorld Cup yemuna 1995 kakasvika pachidanho chegumi neshanu panziyo dzakapisa zvikuru muBritain kana kuti maBritish Charts. Pari zvino chikwata cheLadysmith Black Mambazo chiri kushanya muAmerica uye chinoti charwadzikana zvikuru nerufu urwu. Chichinyora padandemutande racho reTwitter chikwata ichi chati charasikirwa nemudzidzisi uye baba vaive nemwoyo munyoro. Chatiwo mimhanzi yake ichararama nekusingapere mumwoyo yemamiriyoni nemamiriyoni evanhu pasi rose. Hurumende yeSouth Africa yatumirawo mashoko enyaradzo kumhuri yavaShabalala. Shabalala akaberekwa muna 1941. Anoti chido chake chaive chekuva chiremba kana mudzidzisi, asi izvi zvakakona n'anga murapwa achida sezvo baba vake vakabva vashaya ave nemakore gumi nemaviri zvakapa kuti asiyire chikoro panzira. Akabva avamba rwendo rwekuimba mumaraini nevamwe vana vechidiki kusvika azoumbawo chikwata chake cheLadysmith Black Mambazo kuKwaZulu Natal. Chikwata ichi chinoimba nziyo dzechiZulu uye isikakamia. Mambazo zvinoreva kuti demo. Chikwata ichi chakabuda paredio muna 1970 zvakapa kuti chibva chatanga kuwana mukana wekutsikisa nziyo muna 1973 apo chakaburitsa damba refu rinonzi Amabuto. Asi mbiri pasi rose yakanyatsotanga apo chikwata ichi chakaita mushandira pamwe naPaul Simon muimbi wekuAmerica muna 1986 padamba refu rake rinonzi Graceland pane kambo kanonzi Homeless uye kamwe kanonzi Diamonds on the Soles of Your Shoes. Muna 1987 Shabalala, Miriam Makeba, Paul Simon na Ray Phiri vakaridza muHarare vachitsigira Paul Simon apo aishambadza damba refu rake Graceland. Chikwata cheLadysmith Black Mambazo chakawana mukana wekubuda pazvirongwa zvakaita seBroadway uye Tonight Show. Muna 1993 apo vaNelson Mandela vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize uye pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika yeSouth Africa mutema wekutanga muna 1994 chikwata ichi chakawana mukana wekuridza pamagungano aya. Ladysmith Black Mambazo yaka imbao nziyo na mshakabu Oliver Mutukudzi. Kamwe kambo kawaka imba wose kakava nduzwa ndi Neria. Betuku Music abo bari kuchengetedza naka ya mushakabvu Oliver Mutukudzi vanotiwo varwadziwa zvikuru nerufu urwo. Vatumira mashoko aya padande mutande ravo reFacebook. Mutukudzi naSavalala vakatanga kuzivana muna 1978 uye vainge vari vanasawira vakatsikisawo kamwe kambo vose kanonzi
Hello my baby. Hello.
Chikwata che Lady Smith Black Mambazo chakaimbawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Stevie Wonder na Dolly Parton. Vamandela vakati chikwata ichi chaive vamiriri veSouth Africa munyaya dzetsika dzenyika iyi. Rufu urwu rwauya apo South Africa iri kucherechedza makore makumi matatu vamandela vaburitswa mujeri. Asi nenyaya yekusanzwa zvakanaka Shavalala ainge amira zvekuimba asi vana vake vanomwe vari muchikwata ichi. Muna 2002 mudzimai waShavalala Nelly uyo aiva mufundisi akapfurwa akafa kuDurban. Shavalala akakuvara achimhanyisa Mboneni Mudhungwe uyo ainge apfuura mudzimai wake. Mudhungwe akazotongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwose.